Tiri kuti chinofanirwa wachizvidzidzwa kuna Morgan Tsvangirai neMDC yake, zvakare naOsman Nyuwe neMDC yake. Vanhu vakaramba Kariba nenyaya yekuti Kariba yakanyorwa namapati matatu. Tina vanhu, musina civic society, musina matrade unions. Tikaramba tikati ngazvende kuvanhu. Ndokumbavabvumawo vachienda kuvanhu. Ndokuenda kuvanhu paoutreach. Asi paakuchinonyora, paakuti haakunodya ndiani mugapu, vakadecida kusiya macivic society, matrade unions, ndokumba vanyora vari vega. Kusina vanhu vaine vimbiso netariro yekuti dindingo rainge rachinja mavara aro. Zvino zvavaona ndezvekuti dindingo iri harichinji mavara aro, dindingo iri nderekuramba richidya riri roga. Saka vaona zvaitika izvozvo ndopa vasvika nhasi. Saka way forward ndoi ngavadzokere kuvanhu, ngavadzokere kuvanhu, nokuti the only language inonzwisikana mugabe nezanu PF ilanguage yevanhu vakazvipira vachirwisa. Saka tiri kuti havafani kudzokera kumasure, havafanirwi kufunga kuti nyaya yesadhiki pamberi, asi ngavadane tidzokere mumastreets, tidzokere mumastrike, toenda kusecond all stakeholder tichigadzirisawo zvakare kaconstitution kavakawirirana, nokuti kaconstitution kavekaka hakazi kusanganisa vashandi matrade union, hakazi kusanganisa varombo.
Sadhaki ingakwanisa here kupindira apa yorandutsira?
Sadhaki haizombomuvhi kana kufamba kunze kwokuti yaona kuti vana vezimbabwe nevanhu vezimbabwe vazvipira kurwira kodzero nebumbiro rinoita kuti kodzero dzevanhu dzipinde. Munofanirwa kuyeka kuti Sadhaki yakapinda after vana Tsvangirai, vana Madhuku nevamwe vose varohwa kuhighfield vaakutaridza kuti vaakuzvipira kurwira kodzero dzevanhu mumastreets. Ende munotarisira kuti Sadhaki iyoyo inotungamirwa naZuma. Zuma ane mapurisa akaponda vashandi 34 kumarekana, achivapondera kuti vatiuda tipuhwe living wage. Munofunga kuti ndiye achazomira nevana veZimbabwe kuti zvinhu zvifambe? Haiwa, munenge maresva kana maita tariro muSadhaki.